Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chivabvu 1/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Gore rino richacherechedzwa zuva iri takasangana nemaproblem tingati akati wandei kufuura makore ese.
Sangano revashandi rinoti nhengo dzaro dzichaungana munzvimbo dzinokwana kuita 21 dzemunyika dzichicherechedza zuva revashandi.
Tiripo kuEgypt kumusangano weAfrican Commission on Human and People's Rights, patiri kuona kuti Zimbabwe iri kungoramba ichishorwa apo neapo munyaya dzavo dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Mamwe masangano emuZimbabwe ari kumusangano wekodzero dzevanhu uri kuitirwa kuEgypt. Sangano reZimbabwe Election Support Network rinobudisa gwaro reongororo yakaita pamusoro pemuganhu pekuganhurwa kwematunhu esarudzo. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti nhengo dzaro dziri kuungana nhasi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika dzichicherechedza zuva revashandi reWorkers Day. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nhengo dzavo dzichaungana munzvimbo dzinokwana kuita 21 dzemunyika vashandi vachicherechedza zuva ravo iri. VaMoyo vanoti zvinorwadza kuti vashandi vari kuungana zvinhu zvakavaomera chose munyika. Vanotiwo dunhu nedunhu richaita urongwa hwarinoona hwakakodzera nezvariri. Asi muHarare vashandi vachaungana kunhandare yedzevaresekwa uko vakakoka gurukota rezvevashandi nemabasa amai Sekai Nzenza pamwe nemapato ezvematongerwo enyika akati kuti. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwati kuti tiri kucherechedza zuva iri zvinhu zvakati omei. Ichokwati futi kuti Zimbabwe yakagara zvayo ine madambudziko ayo. Asi taona kuti gore rino tichacherechedza zuva iri takasangana nemaproblems tingati akati wandei kufuura makore ese. Tine nguva tichichema nenyaya yemavasa. Mavasa muZimbabwe haawaniki. Vanhu vari kuzvishanda ende pavanozvishanda ipapo pane nyaya zveutano, pane nyaya zvekuti vanhu havana nzvimbo yokushandira. Sometime vanombotandaniswa nemaauthorities vachitorerwa zvinhu zvavo, vari kuinformally economy. Nevaya vanoshanda tingati mavasa ese aripo anenge ari informal. Tozouya munhu zvake nyaya yemutengo, iyo zvino tapinda patinoti pachirungu hyperinflation, maprices achichinja zuva nezuva. Saka tiri kucherechedza zuva iri tine maproblems akati wandei sevashandi.
Matambudziko iwaya akatarisana nevashandi munyika haasi akungotarisana nevanoshandira makambani atingati maprivate sector kana kuti akazvimirira chete. Kana vari muhurumende vari kusanganawo nematambudziko, imiwo sesangano revashandi zvii zvamungataura?
Ichokwati kuti hurumende is one of the biggest employers. Sezo economy isingaite zvakanaka, kuprivate sector vashandi vaita vashoma. Asi tiri kuona kuti ikoko kuhurumende because hurumende harina mari taona maconditions of employment kuvashandi vanoshandira hurumende achidzika kunyanya mateachers ndivo vanhu vari organize pasi peZimbabwe Congress of Trade Unions tiri kuona kuti vatonyanya kuaffecta tingatarisa profession yekuti munhu ndi teacher haina kukosha kupfuura makore akapfuura iyo zvino teacher haasi kuoneka semunhu mucommunity asi profession yakatokosha because ndiko kuri kutangira maengineers ndiko kunobva vatungamiri venyika ndiko kunobva vese vatungamiri vemangwana vanenge vachibva kumaoko emateacher ende kana vashandi vehurumende vasingawani mari ivo ndivo vanopa maservices panenyika yese patinota mabirth certificate tinoenda ikoko patinoita mapassport tinoenda ikoko kana vashandi vehurumende vasingawani hurumende isingawani mari panocreata patinoti uori saka taona kuti iyo zvino pane corruption kana kuti uori unotyisa
avo vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mamwe masangano emunyika kusanganisa reZimbabwe Lawyers for Human Rights ari kumusangano wekodzero dzevanhu uri kuitwa kuSharm el-Sheikh kuEgypt. Musangano uyu wakatanga musi wa 24 mwedzi uno uchizopera musi wa 14 mwedzi uno uya. Musangano uyu ndewechi makumi matanhatu neina kana kuti 64th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights. Sangano iri ndiro rinoona nezvekodzero dzevanhu muAfrican Union. Egypt ndiyo sachigaro weAfrican Commission pari zvino. Nyaya yeZimbabwe pakubata kodzero dzevanhu iri kuzeyawavo kumusangano uyu. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Tiriko kuEgypt kumusangano weAfrican Commission on Human and People's Rights kwatiri kuona kuti Zimbabwe iri kungoramba ichishorwa apo neapo munyaya dzavo dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Nezuro chaiye kwakalonjwa report on Africa Watch on Torture Watch. Zimbabwe yakawanikwa iripo pakati penyika dzinosanganisa Tanzania neAngola dzisati dza pamhidza kana sadzatambidza nyaya dzekumiswa kwekutotwa kwevanhu munyika muno, kurohwa, kupiswa kunoitwa vanhu nekumbonyekedzwa kodzero dzavo. Zvinhu zvakatotinyadzisawo zvikuru kuti hurumende iri kutadza neiko kugadzirisa zvinhu zvekuti inge ichiratifyawo kana kusainawo mutemo unorambidza kutotwa kwevanhu kana wanosunga vanhu kana kuti malaw enforcement agents achida kutsvaga maconfessions kubva kune vanhu. Saka tiri kuona kuti Zimbabwe yakawanikwa ichinyadzisa zvikuru nekunge ichinongedzerwa kunzi imwe yenyika isina kumboita kana chinhu panyaya yekurambidza kutotwa kwevanhu. Zvirinhu zvinotishungurudzawo zvikuru kuti tinoshuvira kuti kudai nyika yedu yanga yaitawo kuenda mberi, yaitawo serious kuenda mberi nekubvisa mapractices akaipa kudaro ekuswera kupisa vanhu nekurova vanhu.
Ko masangano ekuZimbabwe ariko ndeapi uye ari kutiwo kudii kumusangano?
Kuno kuEgypt kwatiri masangano akazvimirira oga manova non-government organizations anosanganisira kuna Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Zimbabwe Human Rights NGO Forum wapawo zvichemo zvavo kusangano reAfrican Commission on Human Rights wachiti kuzvina zvina kumira zvakanaka panyaya yekumbunyukidzwa kwekodzero dzevanhu. Wachema-chema zvikuru nenyaya yakaitika kuManicaland masvingo yecyclone kuti vanhu vakakurasikirwa zvikuru uyewo wachema-chema nekusagadzirika kwehurumende panyaya panoitika manational disasters. Wachema zvikuru nenyaya yekumbunyukidzwa kwekodzero dzevanhu kuvharirwa dande mutande internet kwakaitika muna January wachiti zvinhu zvakakonzeresa kuti kodzero dzevanhu dzakachorwa nenyaya yekuti vanhu havana kuwana access to information. Wachema zvikuru nezvakaitwa muna August last year. Wachema zvikuru nezvakaitwa muna January zvekurohwa kwevanhu, kuramba kushungurudzwa kurungwa itwa vanhu, kusungwa kwevatapi piwe nao kufiringwa kurukitwa magweta chita basararo kudefenda human rights defenders zunyo zatawa na hurumende chisho wa shukuru.
Mutauriri we Zimbabwe Lawyers for Human Rights wakumbira ya mafunda wangi variparu nare ku Egypt na Blessing Zulu we Studio 7. Sangano rakazvimirira richiona nezvesarudzo reZimbabwe Election Support Network rinoti rapedza kunyora gwaro reongororo yekuganhurwa kwematunhu esarudzo munyika. Vanoona nezvekurongwa musangano iri, amai Ellen Dingani, vanoti ongororo iyi yakaitwa kwemwedzi miviri apo vaiudza vanhu kukosha kwekuganhurwa kwematunhu esarudzo uye vachinzwawo pane pfungwa dzevanhu maererano nekuganhurwa kwematunhu esarudzo ayo anoita mazana maviri negumi kuti ave nevanhu vakaenzana. Amai Dingane vanoti zvakabuda muongororo iyi vachazviendesa kuparamende, kuZimbabwe Electoral Commission nekubazi rehurumende rinoona nezvemutemo uye kumapato ezvamatongerwo enyika.
Report redu red limitation rakupedziswa, saka tiri kuda kurishambadza nokupa vamwe vatinoshanda navo patinongobva pa Workers Day ipapa. Chatiri kurudzira ndechekuti zeki dai yaramba ichiita voter registration kuitira maconstituency aya ane vanhu vashoma anga anozoita namba kuitira kuti maprovinci asaluza maconstituencies avo. Saka tinongokurudzira kuti dai zeki yachiramba ichiita voter registration, uyezve chatinokumbira kuti chitarisirwe ndechekuti delimitation iyoyo itangiswe kuita nguva ichipo kuitira kuti basa iri ripere tisati tasvika ku2023. Saka ndozvatakatarisira patakasangana nezeki tikakurudzirawo kuti vange vachitaura nepamusoro, uyezve pakuparlamentiwo kwatakaenda kuoral hearing patakaenda kupetition ndio imwe nyaya yatakataura kuti dai vachinge vagadzira mutemo wekuti delimitation niitwe nguva ichipo pano kuti inonotswe kuitwa.
Ongororo iyi makaiitirei?
Ongororo iyi takaiita nokuti taida kunzwa kuti vanhu vanoziva here nezvekuganhurwa kwemaconstituencies kana kuti mawadzi, ruzivo rwavo runosvika papi. Taida kuziva kuti vanofungei nezvekuganhurwa kwemaconstituencies munyika yamedu, atingati attitudes dzavo nemaopinions avo kuti vanofunga kuti zvinofambiswa sei, ndozvataida kuongorora chekutanga. Chechipiri, taida kuona kuti mutemo wekuganhurwa kwemaconstituencies uno wakakwana here kana kuti unoda kuti uongororwe zvakare, kuswatanudzwe kuti unyatsoita zvinhu zviri zvakajeka. Taida zvakare kuona kuti pavanoita demarcations aya vanoenda here kuvanhu vachivabvunza sezvinotaurwa nemutemo wedu constitution kuti vanofanira kunge vachiconsulta. Taida kugona kuti vanombokonsultawo here.
Vamwe vamakaita navo ongororo iyi ndevapi?
Patakaita ongororo iyi takashanda nema researchers ataka trainer, takashanda zvakare nema statisticians vakatibatsira kuburitsa nzvimbo dzatainobvunza. Takashanda zvakare nevanoita zveICT zvatingati technology. Then takazotaurawo zvakare nema civil society organizations vatinoshanda nawo.
Miganhu yematunhu inochinjirwei?
Pane mamwe matunhu oro maconstituencies nemawards ane vanhu vakawanda kana kuti vakashomekesa. Takashandisa voters roll yatakapiwa muna February 2019 gore rino. Voters roll iyoyo tikaidivida vanhu vari muvoters roll, tikadivida nemaconstituencies ari muZimbabwe, takaona kuti constituency yega yega inofanira kunge ine vanhu average 27,000. Ndokuti tibude ne 210 constituencies zedu. Asi sekuona kwamuri kutoita 76,000 varare South, budiriro 50,000, Epwet 71,000, Goromonzi 73,000, tinana zvakare vana Masvingo vari kuma 40 something thousand. Average yedu iya yatopotseka pakuda kuti nyaya yedemarcation yemaconstituencies nemawadzi ichitorwa zviri siriasi, paitwe zvinhu nenguva tisazorasha oro kumhanyidzana neprocess ino kuti yakakosha.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa zveZimbabwe Electoral Support Network, amai Ellen Dingane vari muHarare. mitombo tarisa zviri mumabepa nau anasi. Mubepa nau re Daily News mune nyaya pamusoro pevatsigiri veMDC vakakundwa musarudzo masvondo maviri apfuura. Vanonzi vari kuda kuti sarudzo idzi dzidzokororwe nekuti vanoti mitemo yebato haina kutevedzerwa zvakanaka. Mudaily News mekare, United Nations Children's Fund inoti mamiriyoni mashanu nemazana matatu ezviuru zvevanhu vanoda chikafu muZimbabwe. Zimbabwe Mail ine nyaya pamusoro pemhuri yava Morgan Tsvangirai iyo inoti haizobvumidza vanhu kuuya kugungano rekurangarira vatsvangirai vakapfeka mbatya dzemapato ezvematongerwo enyika. Mutauriri wemhuri vaManasi Tsvangirai vaudza vatori venhau kuti vatsvangirai vakanga vari munhu anoyananisa, naizvozvo vanhu vese vanokokwa. Muchikamu chino chinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Tinotenda vashamari vari paStudio 7. Zvisi tine problem yokugara musango mani. Ukuona nyika yetu yaparara nyika yetu. Waye vana munangako avo vasingasii zvinhu zvavo kuona kuti havachagoni kutonga. Ezvino isu tokutaura kudai hatinawo vana baba vedu. Vana baba vedu hatizivi kuti vakafira kupi. Ivo vari kutinetsa ezvino nesu tokutambura tomusango. Taneta nevarume avo. Vari kuzhira muhomwe dzavo. Taneta. Taneta vashamarani nevanhu avo. Tokumbira kuti vasiye. Taneta nevanhu avo.
Muri Studio 7 masora sei apo vashamarari vose vatereri venhepenyuro zvanavana veZimbabwe vari mativi mana ose nyika akasiyana, ndinokukwazisai makasimba here. Zvakaoma tiri muno muJoni ari kutaura ndibaba vanyasha baba vadhenzi. Zvakaoma ndazogutsikana zvechokwadi kuti pane musiyano pakutungamira nepakuridza futi. Hazvirevi kuti kana munhu akave musoja akakunda kana kuhondo ava kugona nekutungamira. Hurumende yedu yatinayo iyi yaratidza kukundikana chaiko kupererwa. Hasa zvamboitika izvi, hasa zvamboonekwa munyika yose, wodhi yose ino, hasa zvamboitika izvi. Zviri kuratidza pachena kuti varume ava vakonewa. Nyaya iripo ndeyekuti mwoyo yavo yakaoma sedombo.
Studio 7 tinotenda nebasa ramunoita rakanaka rekuburitsa nhau dzechokwadi. Chandokuona chikuitwa nemukuru wenyika uyo aroda kuedza kuita chinonzi chefinhu finhu chiya chiya chekukuvadza vanhu nekuitira vanhu utsinye. Bati Mwari anenge achiona manje, regai muone zvenyu. Mwari kana mupindura anoita zvine mutsindo. Musazoburisa namba dzangu.
Makadii zvenyu vateereri, zita ndimubayiwa ndobva kumwenezi kwamaranda. Inii ndiri kuchema maererano nenhau dzemanyepo. Nhau dzemanyepo dziri kutidzosera sure pazvirongwa. Isu tinenge takatarira kuti tisvikewo zvirongwa zvechokwadi zvetiri kudzwa zvinhu zvekunyepa. Saka tiri kuchema kuti hurumende ngaigadzirise ipapo panake, nekuti tikaramba tichinyepegwa tinodzokera kumashure. Zita ndiri mubayiwa ndobva kwamaranda.
Hallo, makadii vateereri veStudio 7. Ini ndinoitwa Prosper weZhira ndobva kumasvingo. Naya mataura iyi inobata-bata hamadzadiwa. Tine vanhu vakaurayiswa nenyaya yenyuzi dzekunyeba dzinobuda muZimbabwe. Sezvakaita chigumba zviya zvakatirwadza hama dzedu. Takarwadziwa nehama dzakafa, takaponderwa vanhu vachitora nyuzi dzenhema, mavhidhiyo enhema echokwadi ari kubuda vanhu vachipfurwa vasingamabudisi. Saka toti vateereri venhau nevatori venhau ngavatore zvechokwadi, zvibude zvechokwadi, kwete kunyeba vachiisa zvavo pachokwadi. Ndotenda zvangu.
ZBC ndoiri kungoti panyuzi dzekunyepa, bhikozi nyangwe nyuzi dzavo dzezano ndedzekunyepa futi. zvemdc futi dzevazvanwa chida kutaura ndezvemunyepo nyangwe zvinhu zvavanoti mainvestor auya munyika havari kungoti pazvinhu zvekunyepa tanzwa navo varume vezbc awa
apo makadi mukoma jonga pastudio apo mari mukoma blessing ndoda kutombotaurawo zvangu nenyaya inorwadza neyandiri kunzwa pahurungu apa yekuti chipatara chingati kwai madzimai ngabhadhare mari yekunopa mambo for what reason pachii unopa sabhuku mari yechii yekuti haana haisi mhosva iyoyo kutotyora mutemo ndo corruption ndoinonzi big corruption manje iyoyo iri vanhu vari kutsvaka vari kukonzeresa kusamira zvakanaka kwenyika ikoko ndo zviri kutouraya nyika izvozvozvo hazvifaniri kuitika zvakadaro mari dzichinetsa vanhu vachitambura kudai woti munhu abhadhare $30 kana $10 yekupa mambo wekuita sei ndatenda zvangu zvakadaro ngazvimire munyika ndouori ndocorruption yatiri kuramba muzimbabwe iyoyo iri kuuraya nyika nanhasi ndatenda
kwazuvai vapakuri westudio 7 ini ndinoitwa Wellington maambira ndinobva kuchimanimani ndinoona sekuti no ukaona mukuru kana kuti vakuru vakungotya hanzi kungozva chatigidirwa kutotya unge unekaturikwa sei vakumbotya kungopidigurwa ndanzwa zvichinzi mapurisa anofanira kunge vakabata chombo ungabata chombo pamunhu asina pfuti zvinoita here izvozvo mapurisa ndeyekutidzivirira isu vanhu uye hurumende kana yazvitadza yazvitadza ndiri muno zvangu muSouth Africa kuno hakusi kunakidza kungogara uri muenzi nofunga munoziva zvinhu zvinorwadza unofanira kugara kunyika yako uchisenza uri kunyika yako asi kuti vatadza vakuru ava ngavangopa vachiri kumhanya makii ufamba nendima kwete zviri kuitwa izvi ndatenda zvangu
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazvi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika gweta rinoongorora kana pakaita kudzidzana pakati pehurumende yekurussia nesangano raikokera kusarudzwa kwavatrump musarudzo dzemuna 2016 varobert muller vanyora gwaro kugweta guru rehurumende vawilliam barr vachiti vabarr havana kutaura zvese zvaifanira kutaurwa pamusoro pezvakanyorwa navamuller mushure meongororo yavo vamuller vakati nekuda kwekusataura zvimwe zvakabuda muongororo yavo vabarr vave kukonzera kuti vanhu vasanzwisisa zvinhu zvikuru zvakabuda muongororo iyi maguta mazhinji pasi pose akagadzirira kudzivirira vanhu vanoratidzira zuva ranhasi apo zuva revashandi May Day richicherechedzwa pasi pose France iyo iri kuoneswa nhamo nevanoratidzira vasingafariri hurumende inoti ichapinza mumigwagwa mapurisa anoita zviuru zvinomwe nemazana mana kuti vanhu vasaita mhirizhonga Germany yati ichapinza mumigwagwa yeguta reBerlin zviuru zvishanu nemazana mashanu emapurisa dzimwe nyika dzinoti dziri kupinza mapurisa akawanda mumigwagwa yemumaguta dzinosanganisira Indonesia, Turkey, Iran nedzimwe svondo rino studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvinoreva zuva reworld press freedom day iro riri kucherechedzwa nemusi wechishanu tichange tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekutorwa nokuburitswa kwenhau matambudziko anosangana nevatori venhau mukuita basa ravo pamwe nezvingaitwe nehurumende kuitira kuti kufambiswa kwemashoko kunge kwakanakira munhu wese
Zuwa World Press Freedom Day raka nyanya kutikoshera sevatorere nhau mukurangaridza isusu vacho vatorere nhau uyezve ma government authorities kana kuti vakuru vakuru vedzihurumende dzakasiyana siyana kuti mutoro wenhau anosvitsa mashoko kuvanhu vese vemunyika uye kana asinga asipo vanhu vanenge vachirarama vasina ruzivo ruzvinenge zvichiitika pavari saka vanhu vanoneteka kuti vagokwanisa kutora madivisions anovabatsira iwo neanobatsira hurumende yacho saka tinenge tichirangaridza hurumende dzakasiyana siyana kuti vakwanise kuzivawo kuti vatori venhau pavanoita basa ravo vanofanira kushanda neruremekedzo rwakavafanira kuti vasise mashoko akakwana nenguva iyo chai chai inenge ichitarisirwa nevanhu uye vasingatyi kana kuti vasina kuvhundutsirwa saka zvinozvibva zvatibatsira kuti patinoti freedom of expression kana kuti patinotaura kuti access to information pakupedzisira kwazvo zvinoumba nyaya yedevelopment nedemokrasi yatingati kutonga kwejekerere nekuti pane zvese zvinenge zvichiitika vatori venhau vanenge vachikwanisa kutaura chakanaka nechakashata
tichiona kuti dingindira regore rino rinoti iro nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo panyaya iyi yekuburitswa kwemashoko emanyepo muri kuona zvakamira sei munyika
iyi inyaya inoshungurudza tose nyaya yekubudiswa kwemashoko emanyepo atingati fake news kana kuti nyaya dzinokonzerwa nesocial media vanhu vachitaura zvinhu zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika dzimwe nguva zvichiexageratewa kana kuwedzeredzwa zvakanyanya saka isusu sevatori venhau nedingindira riripo pasi rose gore rino ndinoona kuti zvinotiita kuti tidzakise pfungwa tichirangarira kuti kodei mutoro wenhau akadzidzira basa rake akaenda kuchikoro akazvipira kuti inde akuda kuudza vanhu chokwadi chinoitika munyika akashayikwa munguva iyoyi ine zvinhu zvaana social media ine zvinhu zvefake news chii chingagona kuitika confusion kana kuti kurarama kwacho kunenge kwavapo kunenge kwava kusina direction yakanyanya kana tikangobvisa vatori venhau vatingati from the traditional media kana kuti vagara vakadzidzira basa ravo zvakanaka
veruzhinji vangazive sei kuti nhau dzavari kuverenga ndedzechokwadi kana dzemanyepo
nguva zhinji unoona kuti atinoti matraditional media organizations edu atagara tinawo anenge aine macondact details panenge paine dzimwe nguva zita remunyori anenge anyora nhau idzodzo uye tinotaura zita kuti kana munhu anoshandira nyuzipepa yangana mapepa anenge achitozikamwa kana kuti vanhu vanogona kuzikamwa pane means nenzira dzatinogona kuita yatinoti verification kana kutarisa kuona kuti zvinhu izvi zvingava zvechokwadi here kana kuti zvingava zvenhema uyezve tinogona kuona kana ari vatori venhau vanenge vachinyora nyaya dzavo mune atingati masources kana kuti vanhu vanenge vachitaura vakawanda vakasiyana siyana vachikomenda pamusoro penhau dzinenge dzichitaurika saka nguva zhinji munogona kuona nhau dzinonyorwa dzisina mazita nhau dzisina nzvimbo nhau dzisina kuti dzakutaurwa nani nguvai kazhinji kacho tinotanga kufungira kuti panenge paine nhema dziripo
avo vange vari sachigaro vesangano remedia institute of southern africa zimbabwe vagolden maunganidze vachitaura namarvelous muhlanganyauye westudio 7 vari kumasvingo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau sangano revashandi rinoti nhengo dzaro dzichaungana munzvimbo dzinokwana kuita 21 dzemunyika dzichicherechedza zuva revashandi mamwe masangano emuzimbabwe ari kumusangano wekodzero dzevanhu uri kuitirwa kuEgypt sangano rezimbabwe election support network rinobudisa gwaro reongororo yarakaita pakuganhurwa kwematunhu esarudzo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka
Sokuyisikhathi sendaba kuvi